manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumi guru 3, 2019. Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kwava nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakutori namanesa atotaura kuti moto zodzoka madokta aita sei auya. Tisi kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofa ari mumba. Uchikudirwa neurwa pasaidi apa unozwa kuti unofira kuita sei.
Zvinhu zvaramba zvakashata muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba.
Constitution inoti inofanira kunge yakazvimirira yega asi mu electoral act tiri kuona kuti mutemo haunyatsopa zvakakwana kuti zeki zvimirire yega nekuti pane mamwe mabasa anofanira kunge achiita nezvisarudzo ava anofanira kutanga vapuwa mvumo ne minister we justice achi minister anenge akapoindwa zvakare nemutungamiriri wenyika pamwe pacho minister iye anenge atori candidate
Sangano re-Election Resource Center rushishikana zvikuru sezvo pasina zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammad Buhari vanotanga rwendo rwavo kuSouth Africa vachikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana chiremba vari pasi pesangano reSenior Hospital Doctors Association vatangawo kuramwa mabasa nhasi vachitsutsumwa nenyaya yemihoro pamwe nekusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara zvehurumende izvo zvasiya upenyu hwevarwere vakawanda huri parumana nzombe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vana chiremba vakanga vazivisa hurumende kuti igadzirise zviri kunetsa nechimbi chimbi kutadza kwayo vopinda mukuramwa mabasa kutanga nhasi. Kunyange hazvo vamiriri vana chiremba vakuru vaita musangano nebasi rezveutano nhasi hatina kukwanisa kunzwa zvabuda mumusangano uyu. Kuramwa mabasa kwavana chiremba vakuru ava kunouyawo panguva yevana chiremba vadiki vasiri kuendawo kumabasa. Nhengo dzeZimbabwe Hospital Doctors Association dzakatanga kusaenda kubasa musi wa3 Gunyana dzichitiwo hadzina zvikwanisiro zvekuti dziende kumabasa. Kuramwa basa kwana chiremba ukwasiyawo varwere vasina mari vachitambura sezvo vasingakwanisi kuenda kuzvipatara zvakazvimiririra izvo zvinodhura. Mumwe wevarwere vava kutyira upenyu hwavo amai Mesi Mutanda avo vane chirwere chegomarara vanga vauya pachipatara cheparere nyatwa kuzoitwa chemotherapy vanoti vakamiswa kurapwa nekuda kwekushayikwa kwavana chiremba.
Handisi kurapwa bhozi kemo yangu ndoteswa ndiri kuwadi. Saka kwadi kwacho kwakatovharuko A6. Ndakatobudiswa Friday, last Friday iyo ndiri pakemu. Saka ndina kutopedza masaiko angu, ndakangoitwa 3. Ende wozoflashwa futi urimo uchimonitwa nana chiremba vachiona zvinoitwa zvakawanda. Saka dai hurumende yaonawo yatibatsira kuti tigone kurapwa tiriritire vana vedu. Zvinichirwara nekenza murume akatondiramba, handina munhu anondisponza. Asi chipatara chachi chingotondirapa zvakadaro.
Kusavapo kwana chiremba uko kuri kukonzerawo kuti varwere vari muzvipatara zvehurumende vabudiswe hutano hwavo huchiri panjodzi. Amai Beauty Mubai vanoti baba vavo vakangobudiswa muparire nyatwa vachiri kurwara. Amai Mubai avo vanga vari kuparire nyatwa vati kunyange ongororo dzakaitwa babawo dzakabuda havana kukwanisa kuwana chiremba wokuti avatsanangurire zvakabuda izvi zvokuti havachaziya zvekuita.
Hakutori namanesa atotaura kuti moto zodzoka madokta aita sei auya. Tisi kuti daiwo Zimbabwe yachibatsirwa pamadokta nekuti kamurwere anofa ari mumba. Uchibudirwa neurwa pasaidi apa unozwa kuti unofira kuita sei.
Izvo zvinhasi tauya kuzobvunza mari dzavo dzakataka siya pano. marisati akabuda ruda chiremba apa murwira akavatamba
tirikumbira kuti hurumende dai yabatsira madokta dzoka panzvimbo
vana chiremba vanoti vanoda kuti hurumende iwedzere mari dzemihoro pamwe nekuvawanisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kushanda zvakanaka mazuva ose Sangano reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti vana chiremba vari muzvipatara zvehurumende vanodarika chiuru nemazana mashanu Vana chiremba musangano reZimbabwe Hospital Doctors Association vakaratidzira pachipatara cheparirenyatwa nechitatu vachitsutsumwa nekusawana minduro kubva kuHealth Services Board pazvichemo zvavakaendesa Ukuo sangano reHealth Services Board rinoti riri kuongorora kuti dambudziko revashandi vezveutano ringagadziriswa sei ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Rimwe sangano rinoongorora sarudzo reElection Resource Center kana kuti ERC rinoti riri kushushikana zvikuru kuti hapana zvikuru zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura gwaro rengoro yezvinhu zvakakosha zvinoda kugadziriswa kuitira kuti nyika iite sarudzo dziri pamutemo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika mukuru weERC vatawanda chimhini vati kunyange hazvo bumbiro remutemo riine hwaro hwekuti nyika iite sarudzo dzakajeka mutemo wesarudzo hausati wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro iri vachimhini vati gwaro ravaparura nhasi rinotarisa zvinhu zvakanyanya kunyunyutwa nazvo neveruzhinji musarudzo dzapfuura uye rinotsananguravo zvinofanira kugadziriswa kuti munyika muite sarudzo dzisina gakava vati sezvo mutungamiri wenyika vakataura kuti pachashandurwa mitemo yesarudzo apo vakavhura paramende nemusi wechipiri vanoda kuti nhengo dzeparamende nevese vane chekuita pakunyorwa kwemitemo vatore pfungwa dziri mugwaro ravo pakuvandudza mitemo yesarudzo vachimhini vati zvimwe zvezvinhu zvinofanira kugadziriswa inyaya dzekunyoresa vanhu kuvhota nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze kwenyika zvivhote pamwe nemamiriro ecommission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission.
Mamiriro akaita Zimbabwe Electoral Commission patingati independence pachirungu kuti yakazvimirira yega here kana kuti haina. Constitution inoti inofanira kunge yakazvimirira yega asi muElectoral Act tiri kuona kuti mutemo haunyatsopa zvakakwana kuti zeki zvimirire yega nekuti pane mamwe mabasa aanofanira kunge achiita nezvesarudzo avanofanira kutanga vapuwa mvumo ne minister we justice achi minister anenge akapoindwa zvakare nemutungamiriri wenyika pamwe pacho minister iye anenge atori candidate
vachimhini vati vacharamba vachidzidzisawo veruzhinji masangano akaita sesadic neafrican union kuti vataure nevatungamiriri vemuno kuti vagadzirise mitemo yesarudzo kuitira kuti nyika iite sarudzo dzisina mutauro mukuru werimwe bato rinopikisa redemocratic party dr uraya izembe vaudza studio 7 kuti gwaro raparurwa neerc rakakosha uye vanotarisira kuti vatungamiriri neparamende vacharishandisa pakugadzirisa mitemo yesarudzo vati vanoona sekuti vaimbova mutungamiri wenyika varobert mugabe ndivo vaitadzisa kuti mitemo ishandurwe uye zvinhu zvinogona kufamba rwendo runo
nekuti ndo chachiri chivharo ndiye anga akamisawo saka zvinhu zvizhinji iko zvino zvavhurika mamhepo anga akabata nyika anengewo oita mashoma sokuona kwedu isusu saka tichatoona nokuti iveparamende vamataura vakatosungwamvira dzakondo handimona kana mutemo mukuru wenyika uyu wakanga waitwa naiye mushakabvu wataviga wanga uri wake saka iko zvino tichaona kuti uchagadziriswa kuti vanhu vadzike mutemo mukuru wenyika yavo ndokuti zvinhu zvese zvigoita zvakanaka
asi mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute dr Pesai Rwanya vaudza studio 7 kuti hapana zvasanduka munyika kubvira pakabviswa vamugabe vachiti hurumende yavamugabe yairamba kusandura mitemo yesarudzo yakafanana neyava Emerson Munangagwa
hurumende haina kuchinja vanhu vanoti kwakachinja hurumende vanonyepa kwakachinjwa munhu Mugabe ndiye akabviswa pakaenda vamunangagwa asi vamunangagwa vakangopinda mustraight jacket iye inonzi ZANU ndoisingadichi isingadi mareforms so zvimwe zvese zvaanosara vachitaura zvekuti kuekonomi sarudzo dzedu dzinokwanisa kuitwa kana paitwa mareforms ari political ari kutaurwa neERC inotaura zvakanaka asi chinhu chikuru panyaya yemareforms wayo chanetsa inyaya yekupindirwa mune zvematongerwo enyika nevanhu vomusecurity apparatus
vachivhura paramende nemusi wechipiri vamunangagwa vakati vakatoumba chikwata chedare remakurukota icho chichagadzirisa zvese zvakanzi zvigadziriswe nemasangano nenyika dzakaongorora sarudzo dzegore rapfuura. Zvimwe zvakanzi zvigadziriswe inyaya yekuti mapato ese awaniswe mukana wakafanana kumapepanhau nenhepfenyuro dzehurumende uye kuti vechiuto nemadzishe vasapindire musarudzo. Asi ERC inoti komiti yekugadzirisa mitemo yesarudzo inofanira kuvandudzwa kuitira kuti imirire vanhu vese kusanganisira masangano anoshanda akazvimirira vedzisvondo nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin.
Nekuda kwekushanduka kwemamirire ekunze kuri kuramba kuchiwedzera, Zimbabwe inonzi inofanirwa kukoshesa kugadzirwa kwemagetsi kuchishandiswa dzimwe nzira dzisiri dzagara dzichishandiswa. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kurudziro iyi yabuda pamusangano weWater, Sanitation, Hygiene and Energy kana kuti WASHEN uyo watanga nhasi muBulawayo. Mtezeri wegurukota remhando dzemoto amai Magna Mudyiwa vati kuti nyika ive yasvika panyika dzinoverengwa sedziri pakati nepakati pekubudirira mugore ra2030 inenge yave kushandisa magetsi anosvika 11,500 megawatts. Amai Mudyiwa vati sezvo nyika pari zvino ichikwanisa kugaya magetsi anosvika 2600 megawatts chete, zvinoreva kuti pane basa guru rinodiwa kuitwa kuti nyika iwane magetsi akakwana. Vakakurudzira vemaindastri pamwe neveruzhinji kuti vashandise dzimwe mhando dzemoto.
Dai vanhu vaita invest in solar energy pamanzvimbo dzavo, pama rooftops kana makapa, Econet have done that, mamwe ma big companies they are doing that kuitira kuti vagenerate magetsi avanoshandisa during the day or ma peak hours, then manheru vozoshandisa magetsi anobva kukariba nekuhwangi. So ndo zvatiri kukurudzira izvozvo.
Mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries mudunhu reMatabeleland vaShepherd Chawira vabvuma kuti nyika yakatarisana nedambudziko guru munyaya dzekushomeka kwemagetsi nemvura, vachiti maindastri nemakambani akawanda ari kutatarika nekuda kwedambudziko iri. Vatiwo pane makambani anoda kusima mari mune zvemagetsi, asi izvi zviri kukundikana nepamusana pehurumende inochinja-chinja mitemo pamadiro.
Climate aid investment munyika muno haina kumira zvakanaka, saka varadzi vemari havasi kwanisa kuya nemari dzavo. We need to tigadzise mapolicies edu atinonzi matunzi mapolisa aya kuti aite zvakanaka, kuti munhu anouya nemari yake auya achifara achiziva kuti akazoisa mari yake awana zvaawana anokwanisa kuzobudisa mari yake achienda nayo kunze kwenyika. Saka government inofanira kugadzisa mapolicies kuti investment climate edu inakire vanhu vane mari dzavo auye kuzoinvesta muno.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvemvura nemhando dzemoto, enjinia Panashe Chakawa vaudza Studio 7 kuti kana kuchitariswa dzimwe mhando dzemoto, Zimbabwe inofanirwa kufungawo nezvemagetsi anogadzirwa kuchishandiswa mhepo.
Tinogona kunge tichishandisa isusu mhepo, wind energy, nekuti yakawanda nechikonzero chiclimate change, kuchinja kwakuita climate yedu. Unoona kuti mhepo inenge yawanda, saka tikabatanidza solar nekushandisa zuva newind energy zvinotibetsera chaizvo kuti tigokwanisa kuti tibike magetsi. Ende magetsi atinobika acho anenge ari magetsi anokwanisa kubikwa nezvinhu zviri natural, zvekuti hatizoiti dambudziko rokunyanya kuzotambura nekuchera ko zvichibetsera isu nenyika.
Vachakawa vati Zimbabwe inofanirwa kukoshesawo kuve nenzira dzechizvino zvino dzekuchenesa mvura yemumaguta, idzo vati hadzidhure kuitira kuti mvura iyi painoraswa isasvibise nzizi. Panyaya yedambudziko rekushayikwa kwemvura yakakwana mumaguta akasiyana-siyana munyika, kanzura weHarare amai Kudzaika Dzombe vati hurumende inofanirwa kukoshesa kuvakwa kwemamwe madhamu.
Chikumbiro changu inini ndechekuti hurumende inofanha kuti zvatinenge tawirirana senyika inofanha kukurumidza kuti izviite, because dambudziko ratinozowana semaguta ndeyekuti tinosvika panzvimbo yekuti tinotadza kuzopa vagari vedu mvura, and vozotanga kuzoti nanga-nanga vachipomera isusu vemaguta kuti tiri kutadza kuvapa zvinhu zvatinofanha tichivapa zvakafanana nemvura, but iyo iri basa rehurumende.
Musangano weWashen wegore rino ndewechishanu kubva pakatangwa chirongwa ichi, uye uri kuitwa paspedingindi rinoti Developing Sustainable Solutions to Power the Future. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Tichiri panyaya yemhando dzemoto, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi Vanoti hurumende kuburikidza nekambani yeZimbabwe Energy Regulator Authority kana kuti ZERA iri kuda kuti vanhu vabhadhare mari yakati wandei kuitira kuti vakwanise kuwana magetsi. Vachasi vanoti hurumende iri kudawo kudzika mutemo zvechimbi chimbi kuitira kuti zvive nyore kutenga zvikwanisiro zvekugadzira magetsi. Ngatinzwei hurukuru yavaita na Blessing Zulu Studio 7.
Vataura nyaya yemagetsi, vataura kuti taakufanira kuti tinge tichitengesa magetsi nemari inoenderana nekuti taatengawo nemari. Kana kutakishopa utenge freezit nemari yakadzika kupfuura mari yawakatenga nayo. Handiti, so ndo pane nyaya. Kana tichitarisa nyaya dzana ZESA nezvimwe makambani ehurumende, basa redu hasiro kuti tiite mari, tiri kuitira kuti zvirerukire vanhu. Saka panyaya yetarifu yavataura inonziyo pachirungu cost reflective tariff, ndo nyaya yakakosha iyoyo. Kana tagadzirisa ipapo zvichatibatsira kuti makambani edu nevanhuwo zvavo vange vachikwanisa kuwana masimba ezesa zvisingatinetsi.
Asi honorable, mungati magetsi angatengeswe mari kuti muti ndoo mutengo wakafanira wekuti imi mukwanise kuita basa?
Ayo, izvozvo muchanzwa zvaakutaurwa nezera. Zera ndiyo inodhila nenyaya yematarifu. Ipo pari zvino tiri kutotaudza nenyaya yekuti tingaite sei patarifu. But tofanirwa kuti tisvike pakuti magetsi acho tiri kumboatenga nemari. Tese semaZimbabwe tofanirwa kunge tichinzwisa izvozvo. Hazviite kuti titenge magetsi ne 10 cents totengesa ne 3 cents.
Makaisawo chirongwa chakatambirwa nevakawanda chekuti resola izvipinde nemutengo uri pasi. Asi vakawanda vandiri kutaura navo vari kugunun'una kuti ivo vemuzvitoro vacho vanenge vari kutowedzera. Tiri kufamba sei, pangagadziswa sei?
Zvatakaita sehurumende takati izvo vanenge vachiunza zvinhu izvi hatifaniri kuti vabhadhariswe customs duty kana VAT. Mutemo wacho uri kugadzirwa. Kana tasvika ipapo panyaya dzemagetsi hatiite zvekutamba nokuti ndo panhongonya yenyika. Tikaita zvekungoti tirikungoita chiiteite munhu achiita zvake zvaanoda kuita tiri kutovhiringa nyika yedu. Saka tinoda kuti tigadzirise ipapo.
Gurukota rezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vachitaura naBlessing Zulu Studio 7 vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari vatanga rwendo rwavo rwekushanya kuSouth Africa vachikurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzezvizvarwa zvekunze kweSouth Africa. Mashoko avaBuhari anotevera mirizhonga yainanga vabva kure yakaitika muJohannesburg mwedzi wapera. Dare remauto muRwanda rapomera varume 25. Mosva yekuva nhengo dzechikwata chevarwisi chakabhanwa munyika iyi. Dare rati varume ava vaida kubvisa hurumende pachigaro zvisiri pamutemo uye kushanda nevavengi vekunze. Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragara richiti hurumende yava Emmerson Mnangagwa yakundikana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika zvikuru munyaya dzezveutano, upfumi nezvematongerwo enyika. Bato iri rinoti kuti izvi zvigadziriswe panofanirwa kuitwa nhaurirano pakati peMDC neZANU-PF. Ukuwo ZANU-PF inoti vaMnangagwa vakaisa hwaro hwekugadzirisa matambudziko aya kuburikidza nekukoka mapato ose kunhaurirano, asi bato reMDC rakaramba kupinda munhaurirano idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeMDC uye vari senata weManicaland vaDouglas Mwonzora pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Tatanga nekubvunza vaMwonzora kuti zvii chaizvo zvavanoti zvinoda kugadziriswa.
Kubva patakaita inonzi new dispensation pakabviswa vaMugabe paya muna 2017, vana veZimbabwe vakafungidzira kuti zvinhu zvichanaka munyika muno, mitengo ichadzika, zvinhu zvichatengeka, mumazvipatara muchaita mishonga, uyezve kuti kugara kwevana veZimbabwe kuchasiyana. Asi chatiri kuona ndechekuti manyanyisa kutoita urombo hwacho. Ndo chekutanga panyaya dzehupfumi. Chechipiri ndechekuti paita mabhinya ari kubata vanhu achiita maabductions. maabductions aya ari kuitwa kune avo vanopikisana nehurumende kana kuti vanenge vaine chinyunyuto nehurumende. Tiri kuona zvakare kuti kugadzikana munyika muno hamuna kugadzikana. Asi isu seMDC tiri kuti zvakanaka kuti munyika muno muwe nenhaurirano. Nhaurirano dzatiri kuda idzi inhaurirano dzinenge dzina mutongi gawa pakati. Ndozvatiri kutaura zvakare kuti vamunangagwa kuti titaure tinoda, asi hatidi kuti vari ivo vanenge vachicheya kana kuti vachamisa vange vari vanocheya. Kwete, panofananga paina mutongi gawa, totaurirana zvinonetsa munyika munomu nepfungwa dzatinadzo dzekuti zvinogadziriswa sei.
Vachirumanzu nyaya iyo.
Vamunonzora ndandambovataura panginga vanenge vane njere dzakati o, asi zvino havakurashika zvavo zvisinei regatikopinda munyaya yamataura iyo. Zviripo ndozvokuti ikonomi yedu, kana tichitaura nezveikonomi yedu, ivo veNDC ndivo vakakumbira masanctions, ndivo ari kuonesa nhamo moto mutsvuku muvana veZimbabwe. Iye zvino kana vachitaura iye vachiti panoda umwe munhu anenge achiyananisa, handizvo kuti vanoreva kuti kudini. Chokutanga ndechekuti havabvumi ivo kuti vamunangagwa ndivo purezidhendi wenyika ino. Handizivi kuti ipapo vanenge vachida kutaura nani. Toenderera mberi nenyaya yavari kutaura iyo kuti no, mutengo iri kudini nezvimwe zvakadero. Nyika ino kuti zvinhu zvinake, it is a question yokuti industry yedu inofanira kuproducer. Asi chinokonzeresa kuti industry yedu isa manufacture kana kuproducer chii, ivava veNDC ndivo vanoziva nemasanctions aripo. American government inobvuma kuti yakapa zvirango zvakaomarara chaizvo kumhuri yeZimbabwe.
Vamwonzora, muri kunzi bato renyu ndo rakauyisa zvirango, munoti Vamwonzora?
Ndiro rumbo rwaitaurwa nezanu PF iroro rwekuti chese chese masanction. Vamugabe vakasvika pakufa kana pakubviswa vachingoti chese chavatadza masanction. Vajonathan Moyo ndozvavaiitawozve. Asi pakazoitika new dispensation pachiyaona vachiri mhanzo apa, takafunga kuti zvichasiyana, asi tiri kuona kuti shiri nemuriro wayo haiusiye. Nyaya yemasanctions yakamira sezvizvi: kwanga kuine masanctions eEuropean Union. Masanctions eEuropean Union akabviswa muna 2013. Ndinovimba kuti paita makore 6 masanctions iwayo abviswa. Panga pasara vanhu vaviri chete pamasanctions iwayo, vaRobert Mugabe nemudzimai wavo Grace. Saka handizivi kuti kana vachiti masanction vanoreva api acho. Masanctions handiwo anotuma kuti endai munopamba dokta uyu, momutocha, momukuwadza chaizvo chaizvo nhengo dzemiri wake. Hazvitumwe nemasanctions ba.
Tipe vachirumanzi mukana vachirumanzi.
Kana iyo America chiti zvamasanctions zvakatongerwa vakuru vakuru vezanu PF, kochambokwabvura America chii napamusoro pekanyika kadiki diki kakaita seZimbabwe? Iyawo ndo manyepo, nokuti vanoziva nezvemari vanoziva kuti mari dzese kana dzichikliwa dzinokliwa kuNew York, nokuti vanhu vanosevenzisa chinonzi US dollar. Saka izvozvo manyepo eAmerica. Alright, kokana ivavo vavanoti ivava ndo vavanoda kudhila navo, chii chambovanetsa kuda kudhila navanhu vomuZimbabwe all the way kubva kuAmerica ikoko? Zvinofanira neStudio 7A kuti American government iite imwe program inoti imimi Studio 7 itai zumu napamusoro peZimbabwe. Chavanoda chii? Zimbabwe haina basa neAmerica. Africa haina basa neAmerica. Asi America ndiyo inoda nechokuita nenyika dzose dzapasi rose.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu, manzwawo zvakare kubva kunhengo yeMDC uye vari senator weManicaland vaDouglas Mwonzora. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Studio 7 iri kuita musangano wekuzeya mamiriro akaita zvinhu munyika yakabatana nesangano reMedia Center. Mutoro wedu enhau Godwin Mangudla ari pamusangano uyu. Godwin, ungatiudza kuti huri kuro dziri kufamba sei?
ngati parizvino uri kurodziri kuendera mberi mukomajonga pana vatauri vatatu vanoti nhengo yeparamende yedzengeza west vari mutevedzeri wasazvigaro wemdc vajob scholar ndo vatanga kutaura vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika munyaya dzeupfumi munyaya dzesarudzo ende vasikala vati chinodiwa pari zvino muzimbabwe inyaya dzenhaurirano chaidzi chaidzi dzechokwadi dzinounza vanhu vese vangava vemapolitical parties vedzisvondo masangano ashanda akazvimirira vanoti kana pakaitika nhaurirano chaidzo chaidzo dzizvima chokwadi matambudziko akatarisana nezimbabwe anogona kunge achipera amai Linda akaingidza Linda Masarira akaingidza vatiwo anyaya yekungoti illegitimacy inyaya isi yanetsa muzimbabwe asi vanoona sokuti vanhu kana vasina kuprepare kana kugadzira sarudzo vanofanira kurega kupinda musarudzo idzo vanoona kuti dzinenge dziri kufambisa zvakanaka uye amai Masarira akaindidza vatiwo chaakiitika pari zvinhu chekuti vezvematongerwo enyika vaakiisa zvido zvavo pamberi vasingaise zvido zvavo zvevaveruzhinji kumberi saka vari kukurudzira veruzhinji kuti vaite hold maparlamentarians vatungamiriri nemacouncillors regardless of their political party kuti vaudze kuti no zvetinoda ndezvakati vanoti vanoona sokuti kana vanhu vakakwanisa kunge vachiudza vatungamiriri vavo zvavanoda kuti zviitwe matungamiriri vavanoda kuti vaitwe vanoona sokuti izvi zvinogona kupedza matambudziko ezimbabwe pana varichard mahombavo vanoongorora nyaya dzezvematongerero enyika vakazvimirira vanotiwo dambudziko iroro kuti vanhu vaakuita mazvake mazvake munyika ndoro haukanganisa even politics dzemunyika saka vati vanoona sekuti nyaya yepolarization ndiyo yakanganisa politics dzomuzimbabwe zvokuti kunyange chirongwa chestate of the nation mashoko akaturwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nemusi wechipiri haasi kutambirwa semashoko ekuti anomirira nyika yese asi kuti aakutorwa sekuti mashoko ebato rimwe chete asi vativo vanoona sokuti mashoko avamunangagwa nemusi wechipiri mashoko akabata-bata matambudziko anosangana navanhu munyika akafanana necorruption nyaya dzezvekurima nyayawo dzefood production saka vanoona sokuti ivo nyaya dzakaita saidzodzidzi dzakabuda mustate of the nation yapresident yemarson munangagwa inyaya dzakakosha vativo nyaya dzemasanction ndedzimwe nyayawo dzaakutaurwa muregion and vati inyaya dzinofanira kungewo dzichitaurwa nerimwe chete vanhu vakabatana muzimbabwe vachitaura kuti masanctions aya ngaabviri
ndizvozvo ko ari kumirirawo divi rezano pf ndiani nekuti tinoona kuti mibvunzo yakawanda ine vanhu inofanira kunge ichipindurwa nevanhu vari muhurumende
tanga takaronga panga pakarongwa kuti munyori anoona nezvemitemo muzano pf vapo mangwana vange vakataurwa navo kuti vange vari pamusangano uno asi vazokundikana kuuya ndosaka vasipo panga painewo futi nyanzvi munyaya dzeupfumi vaprosper chitambara veledris ndevamwe vanga vakakokwa kumusangano uyu asi kutaura kudai vati vari munzira saka tinovimba kuti vachange vachiuya pamusangano uyu nekufamba kwenguva
ko vanhu vauyawo zvakadii vauya kunoteererawo nhaurwa iyi
vanhu vauya vakawanda tingati mumba muri kuitirwa musangano yemakazara vamwe vanhu vakatomira ndevo vanhu vari kubvunza mibvunzo mibvunzo yakafana nenyaya yelegitimacy nyaya dzeminda saka ndingati pari zvino vadare ava vakunge vachitora mubvunzo kubva kune veruzhinji vauya kumusangano
aiwa tinotenda zvikuru Godwin Mangulja mutori wenhau westudio 7 achitaura ari pacrown plaza hotel muHarare. Muchirongwa chewomen's round table na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro yakaita zvinhu muzvipatara. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zvinhu zvoramba zvakashata muzvipatara zvichitevera kuramwa mabasa kwavana chiremba. Sangano reElection Resource Center roshushikana zvikuru sezvo pasina zvati zvaitwa pakushandura mitemo inobata sarudzo munyika. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. anokuoneka nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku vi